Karen Abercrombie uyo ane makore makumi matanhatu ekuberekwa anozikanwa zvikuru kuburikidza nemafirimu anosanganisira War Room, Discarded Things, God's Canvas nemamweo. Kuburikidza nekambani yake ye Earth Mother Entertainment, Abercrombie anonyora nekubika mitambo yakasiyana siyana uye muimbi wenziyo dzechitendero. Mutambi uyu ange ari munyika achisangana nemadzimai munzvimbo dzakaita seCelebration Center pamwe neTheatre in the Park muHarare achivadzidzisa nezvekusimudzira mabhizimusi avo pasi pechirongwa chinonzi Inspire Summit 24. Abercrombie anoti madzimai akawanda emunyika ane zvipo asi vanongoda kubatsirwa neunyanzvi zvinova zvaave kuita munyika dzakawanda.
Just to encourage, lend whatever I can.
Inovakurudzira kuti vabatirane pamwe kuti vasimuke vabudirire neunyanzvi hwavagara vanahwo nekuti muno mune zvakawanda zviri kuitika zvinomwisa mvura.
Anotiwo zvakakosha kuti madzimai ari muchikamu chezvemitambo abatane kuti vagone kushandisa zvipo zvavo neruzivo rwavo kuti vave neramangwana rakajeka. Mumwewo mutambi wechidiki Dauma Chiwereva akapinda muzvirongwa zvaAbercrombie izvi anoti akadzidza zvakawanda.
The fact that tatiri madzimai takawanda ndanyatsonzwa moyo wangu kugutsikana nekufara kuti kune vanhu vari kushanda kunze uko, asi you are not an island, uri munhu unofanira kushanda nevamwe, munofanira kubatirana.
Nyanzvi yezvemitambo anoshanda akazvimirira Muzvare Marian Kunonga vanoti vatambi vemuZimbabwe neAmerica vakagara vaine ukama hwakanaka.
Ukama hwemacreatives ekuAmerica nemuZimbabwe hwakabvira kare, ende ukama hwakatosimba. Ende pari zvino tikutoona kuti uramba uchiita sei huchingosimbiswa. Pachivanhu tinotaura kuti zvikomo zviviri zvinopanana mhute.
Mushanti mukuru muofisi inoona nezvekutyidzana neruzhinji musangano reAmerican Chamber of Commerce muZimbabwe, Muzvare Wadzanai Chiuriri, vanoti panguva ino yekuoma kwezvinhu zvichikonzerwa nenzara, zvakakosha kuti vatambi vashandise zvipo zvavo kuti vawane pundutso.
Zvakanaka kuti vanhu, vana kunyanya vanasikana, vanhukadzi, vanhurume zvese, vakasike kudzidza kuti iyoyo creativity yavo vanokwanisa sei kuishandura kuti igova raramo.
Zvidzidzo zvaAbercrombie zvakaitwa pasi pedingidira rinotarisa budiriro neunyanzvi hwakasiyana siyana mune zvemitambo, kana kuti how to become a successful multifaceted creative. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndine Pasmo Ndlovu.